Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri ndira 31 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapato eMDCT neZANU PF oyambira nhengo dzavo kuti dzimbomira kutsvaga rutsigiro sezvo zvirongwa zvekuita izvisa zvaparurwa.
Sangano reNational AIDS Council roita chirongwa chekuvheneka ropa kana riine HIV munguva dzemanheru sezvo vanhu vari kuswera vari kumabasa muswero wese wezuva.
Vatsigiri venhabvu vanoti vanoda kuti Kalisto Pasua arambe ari murayiridzi wechikwata chemaWarriors.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vana vechikoro mudunhu reMashonaland West vanoti hurumende inofanirwa kuvaka zvikoro zvakawanda munyika sezvo kudzidzira panze kwavari kuita kuchivhiringa dzidzo yavo. Vana ava vanotiwo vadzidzisi vanofanira kunge vachipiwa mari inovakwanira uye nenguva kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Izvi zvabuda pamusangano waitirwa mudunhu iri wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuwandudzwa kwemitemo inobata dzidzo munyika. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuvandudza mitemo yezvedzidzo kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika rakaitwa muna 2013 uyo waitirwa pachikoro chechinoya hai nhasi muchinoyi. Mumwe wevana vapinda mumusangano uyu nhasi Chinomutsvangwa wepanyamhunga Primary kuKariba anoti hurumende inofanirwa kuvaka zvikoro zvakawanda kuti pashaye mwana anoenda kuchikoro masikati vamwe vachienda mangwanani kana kuti hot sitting.
Kuchikoro kwedu totanga na11 vamwe vanodzidzira panze ukauya mhepo vanhu vanokachidzawo pesa varwara vanhu vasauyawo chikoro so there should be enough classes.
Chinano turumende inofanirwawo kutenga midziyo yekushandisa muzvikoro yakaita semakombiyuta kuti kudzidza kwavo kuve nyore.
Tsvaga kusupplywa nemacomputers kuti kudzidza kuve easy. Bekuti munogona kupedza nguva muchingotsvaga word in the dictionary. So kungotsvaga word pa internet kuri nani.
Mumwe mwana ari kuita rugwaro rwechina paJameson Secondary kuKadoma, Moses Ngozo, anoti vana vanofanirwa kudzidza pachena kusvikira rugwaro rweform 6 sezvo iri kodzero yemwana. Ngozo anoti basa rehurumende kudzidzisa vana vose munyika kwete kuchema-chema ichiti haina mari.
The government should provide free basic education sezvo iri mandate yayo yainofanira kuita kuti vabhadharire vana chi iyo school fees.
Vana ava vashoropodza danho rakatorwa nebazi rezvedzidzo rekuti vatevedzere madzidziro matsva avasina kupa pfungwa dzavo pazviri. Mumwe wevana ava Cornelius Nzvengwe anoti vana vemuzvikoro vangadai vakabvumirwa kupa pfungwa dzavo. Nzvengwe anoti danho rekumanikidza vana kuti vaite zvidzidzo kana kuti masubject zvinomwe hazvina kunaka sezvo zvimwe zvacho vari kumanikidzwa. Kuchema-chema kwevana kwatsigirwa nevabereki vapinda mumusangano uyu vanoti zvikoro zvishoma izvo zvinomanikidza vana kufamba mitunhu yakareba kuenda kuchikoro. Vaimbo venhengo yeparamende yeHurungwe West vaSeverino Chambati vanoti zvikoro zvepakati zvishoma zvichienzaniswa nezvikoro zvepasi. Vachitaura pamusangano wanhasi mukuru wesangano reCenter for Applied Legal Research kana kuti CALR amai Aminata Chatira Ruodo vanoti vari kuita misangano yakadai nyika yose nekuda kwekuti hurumende itevedzere mitemo yavanobvumirana nekunyorerana nedzimwe nyika mumisangano yepasi rose.
Chikonzero chekutanga ndechekuti Zimbabwe tiri nhengo yebatanidzwa yenyika dzese dzepasi rose yeUnited Nations uyezve tiri nhengo yeAfrican Union. And tine mitemo yatakasaina at that international level yatinofanira kunga tichiita adhere to. And mitemo iyi inotaura nezvenyaya yekodzero yedzidzo. Saka ndo chikonzero chekutanga. Then chikonzero chechipiri ndechekuti taane mubumbiro remutemo rinyowani rakasainwa mugore ra2013. Saka nekuti taane mutemo munyowani uyu wakatipa futi nyaya yekodzero yedzidzo for the first time. Kodzero yedzidzo yanga isirimo mubumbiro remutemo ranga riripo kare. Saka zvawatipa kodzero yedzidzo taakufanira kunga tichiongorora mutemo watinawo pari zvino Education Act tione kuti uri kuenderana here nezviri kutaurwa nebumbiro remutemo.
Vakafanobata chigaro chachipanga mazano wehurumende munyaya dzezvemitemo vaKingston Magaya vati basa rekuvandudza mitemo kuti ienderane nemitemo yenyika riri kufamba zvakanaka. VaMagaya vanoti vane tariro yekuti vachapedza kuvandudza mitemo iyi sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Akamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano reNational AIDS Council rinoti rine urongwa hwekuti chirongwa charo chekuongorora vanhu utachiwana nguva dzeusiku chipararire nenyika munguva pfupi inotevera. Sangano iri rinoti ratora danho iri mushure mekunge veruzhinji vafarira chirongwa charakaparura munzvimbo dzakaita seEpworth muHarare nekuBulawayo umo vanhu vanovhenekwa ropa usiku. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekuongororwa kwezvirongwa musangano iri vaAmon Mpofu vanoti chirongwa ichi icho chakatangwa munzvimbo dzine utachiwana zvakanyanya chakanangana nevanhu vaye vane mukana wakanyanya wekubata utachiwana uye vaye vanenge vari kumabasa masikati apo sangano iri pamwe nemamwe masangano anoita zvekuongorora vanhu nekuvadzidzisa nezveHIV vanoita zvirongwa zvavo. Vachitaura pamusangano wevatapi venhau wange wakarongwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vamupofu vati chirongwa ichi chakanangana nevanhu vakaita sevanorarama nekuita mabasa epabonde, vachairi nevakokeri vemabhazi nemakombi pamwe nevaya vanochera goridhe mimigodhi midiki kana munzizi.
Tiri kuona kuti chirongwa ichi tiri kugamuchirwa nevanhu vakawanda because vakawanda vanhu vasingakwanise kuti vasangane nevanhu vanopa education special mascot. So vanhu ivavo vanenge vachishanda, so vanofara stereki kuwana zvirongwa izvozvo manheru because they will be free from work.
Vati chirongwa ichi chiri kuitwa neNational AIDS Council, bazi rezveutano pamwe nemamwe masangano ari mumabasa ekurwisana neHIV AIDS neHIV chakaratidza kuti pane vamwe vakawanda vanoshaya mukana wekunoongororwa kuti vane utachiwana panguva dzemasikati sezvo vanenge vari kumabasa. Zvipatara nemakirinika mazhinji munyika hazvishandi usiku.
Takufunga kuti toda kuti chirongwa ichi chiwanikwe kuma areas ese kune vanhu ivavo masex workers so that vawane rubatsiro because mabasa avo anoitika usiku masikati vanenge vakazorora.
VaEmmanuel Gasa vesangano reAIDS and Art Foundation vanoti chirongwa chenaki chakanaka chose uye vanochitambira nemufaro.
Tachitoshamisika kuti naki pesava yaivepi neurongwa hwakadai because you find kuti vanhu vataitageta pose paipai kwakaedza nguva dzacho kazhinji kwakaedza vanenge vakarara saka si nemauro ndonguva dzavaringa vamuka saka chinhu chirongwa chatirikuda kuti tigamuchire tigore kuti tichisumukire munyika yese kuti maprovinces nemadistricts yese kunyanyanya kune vaya vakapwanyirwa semadisplaced population vari kuna chimgizi kuya kuya kune vari kuna chiyadzwa kuya kuti vagone kuti ivo pachezvavo vapinde zvakanyanyisa mukati mechirongwa chiri kuitwa chemunlight testing chiri kukurudzirwa nechishoidzi kanzewo.
Chirongwa ichi chinouya apo pane humbo hunoratidza kuti vanhu vakawanda muZimbabwe vari kuenda kunoongororwa utachiwana. Humbo hwokubva kuNAC hunoratidza kuti zvikamu zvinodarika makumi manomwe kubva muzana zvevanhu mumatunhu ese munyika zvave kuziva pazvimire maererano neHIV. Chirongwa chekuongorora vanhu usiku munyika yese chinotarisirwa kuwedzera uwandu hwevanhu vanoenda kunoongororwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mapato ezanu PF neMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai ari kuyambira nhengo dzavo dzinonzi dzatotanga gadziriro dzekutsvaga rutsigiro musarudzo dza2018 kuti dzisiyane neurongwa uhu achiti haasati aburitsa hwaro unofanirwa kuteverwa nevachada kuzokwikwidza. Munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaIgnatius Chombo vari kuyambira nhengo dzebato ravo dzinonzi dzapinda mugiya rekutsvaga rutsigiro vachiti kuita izvi kutambisa mari nenguva sezvo bato ravo risati razivisa zviga zvinofanirwa kuteverwa nevachada kukwikwidza kana masarudzirwa achaitwa nhengo dzichamirira bato. Mukupera kwesvondo, munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanonzi vakarambidzawo utungamiri hwebato ravo matunhu unonzi wanga watotanga urongwa hwekusarudza nhengo dzichamirira bato musarudzo dza2018. Mumashoko avo kuutungamiri uhu vaMwonzora vakati sezvo bato ravo risati razivisa nezvourongwa huchashandiswa mukusarudzwa kwevachamirira musarudzo, kusarudza vanhu iye zvino hakubvumidzwe uye zviri kunze kwemutemo webato. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti havaone chakaipa pane zviri kuitwa nenhengo dzemapato aya mukutsvaga rutsigiro nguva ino.
Hapana chakaipa kuti vanhu vemumapato vatange kugadzirira nezvesarudzo dzinotevera, asi chinhu chikuru chatinacho munyika haisi dambudziko rekuti maelections haitwi, asi dambudziko ratinaro rokuti maelections akaita sei anoitwa munyika. Saka kunyanyanyanya kune vanhu vemDC nemamwe maoko zvepolitical parties vanofanira kutarira chinhu chikuru chekuti isarudzo rudzii, isarudzo dzakaita sei, kuitira kuti sarudzo dzinoitwa dzive nepfundiso kuvanhu. Ike zvino tine vanhu vezano vanosvika vakahwina 2013. Asi chavaita nokuhwina kwavo hachisi kuonekwa, ikonomi yenyika haina kumira zvakanaka. Saka nyaya yedonzo yesimba notibudiriro ndo chirwere chiri muZimbabwe, and MDC nezanu inofanira kusiyana nenyaya dzavo dzokungoti elect maelections ambounzeiko. Nhasi vakahwina chichabuda, chabuda hapana maelections anengetwa efeke gega.
Tichitarisa sebato reMDCT riri kupinda munhaurirano dzekuti ringagone kuzopesera raumba mubatanidzwa nemamwe mapato, ivo vari kutanga kutsvaga rutsigiro yezvino vanenge vozomira papi kana bato rakanga razopinda mubatanidzwa nemamwe mapato?
Vanofanira kungogadzirira mapato ese even anoda kupinda mubatanidzwa, vanofanira kugadzirira nyaya dzesarudzo. Kana vazobvumirana votogadzira, nokuti kana vakarega kutobvumirana ivo vagara vasingati basa zvinokwanisa kuzoita challenge.
Kouyawo kubato rezano PF mune kusanzwana namubato umu zvaita kuti paite mapoka maviri Lacoste neG40.
Aiwa, I think dambudziko ratiri kuita mukutarisa problems ari muzanu ndeyekuti tinokanganwa kuti zanu haingozi political party chete, zanu iri conflated kana yakazvibatanidza nenyika. Saka matakana anoitwa muzanu zvichinzi faction G40, faction Lacoste haana zvaanoreva, nokuti mauto, mapurisa, maCIO, madepartments egovernment ndo zanu hombe iyeyo. Noti havana kasikuera vanana vana munangagwa nana even vamugabe chaivo havasivo chaivo zanu, zanu istate.
Vanga vari Dr. Pedzisai Ruhanya vanove mukuru weZimbabwe Democracy Institute uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari parunare muHarare neStudio 7.
Makatirira kunevhenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakadumwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump segweta guru rehurumende Senator Jeff Sessions vari kutarisirwa kutambirwa nhasi nekomiti yedare reSenate inoona nezvemitemo. Kana vaSessions vatambirwa nekomiti iyi, nyaya yekudomwa kwavo inenge yoendeswa pamberi pedare guru rizere reSenate.
Sangano reAfrican Union ratambira kudzoka kweMorocco mugungano iri mushure memakore anodarika makumi matatu yabuda. Kunyange hazvo kudzoka kwayo usiri mutserendende, vatungamiri venyika dzemuAfrica vanoti kubatana kweAfrica kwakakosha zvakanyanya munguva iri kushanduka zvinhu mupasi rose.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mugore rino ra2017 hurumende inofanira kusunga dzisimbe kuti upfumi hwenyika hubude mumadhaka mahuri. Izvi zvinotevera mashoko kubva kubazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat ekuti uwandu hwezvinhu zviri kutengwa neZimbabwe kunze zvichienzaniswa nezvainotengesa kana kuti trade deficit hwakaderera gore rapera kusvika pamabhiriyoni maviri nezviuru zvitatu zvemadhora kubva pamabhiriyoni matatu muna 2015. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi hadzisi kuwirirana kuti chii chakapa kuti uwandu hwezvinhu zvinotengeswa kunze neZimbabwe zvichienzaniswawo nezvainotenga uderere. Vamwe vanoti inyaya yekuti hurumende yakaparura chirongwa chestatutary instrument 64 cha2016 kudzivirira kutengwa kwezvimwe zvinhu zvinokwanisa kugadzirwa muZimbabwe kunze kwenyika. Ichi ndicho chainge chiri chido chegurukota rezvemaindustry vaMike Bima.
Hurumende yakaona zvakakodzera kuti timbovapa chinguva chipfupi chokumbovati aiwa zvokunze ndingazvimbomira tione kuti isu vedu vanogona here kutamba ngoma yacho. Kana tambovasumudzira tozozvibvisa toti aiwa chipindai mudariro wadyiwa wadyiwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti statutory instrument 64 yakabatsira.
Maimports akaderera nekuda kwestatutory instrument 64 yakaunzwa nehurumende gore rapera. Maexports haananyawakwira zvavo but kuderera kwemaimports ikoko kwakaita kuti trade deficit yedu itidzikire.
Asi mutungamiri webato rinopikisa repeople's democratic party vatendai biti havaimbova gurukota rezveupfumi vanoti nyaya yehurumende yekuomesera vanhu vanoda kutenga zvinhu kunze nenyaya yekushaya mari kureserve bank of zimbabwe ndiyo yapa kuti vanhu vemabhizimisi vatadze kutenga zvinhu kunze.
Chaita kuti deficit idzikire ndechekuti mari haisi kubuda pamuZimbabwe, so maimport payments haasi kuproseswa. Makambani anoda kutenga zvinhu kunze mari haisi kuproseswa, so kwaari makwiyu anosvika kuma 6 months 8 months. So reserve bank haina mari. Every company inotenga raw materials kunze iri kucomplaina kuma nostro accounts hakusina mari.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVince Museve. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti pane zvikonzero zvakawanda zvakaita kuti zvinhu zvinotengwa kunze zviderere.
Pane zvakawanda, chekutanga SI64 iyi inodzivira kuti zvinhu zvisapinde munyika kana zvisina kugadzirwa muZimbabwe. Chechipiri ndechekuti mari dzekubhadharira zvinhu zvinogadzirwa kunze kwenyika yanga iri shoma. Saka makambani akawanda anga asingawanewo mari yekuti vatenge zvinhu zvinobva kunze. Chechitatu ndechekuti kutengwa kwezvinhu kwanga kuri pasi nepamusana pekuti nyaya dzeupfumi dzanga dzichinetsa kupera kwegore ra2016. Tiri kunzwa makambani vachiti havana kutengesa zvakawanda.
Makare Zimbabwe yaizivikanwa sehurudza yedunhu rekuchamhembe kweAfrica, asi mazuva ano upfumi hwaita marengenya. Nyika yaitengesa zvirimwa nezvicherwa kunyika dzekunze dzakawanda. Vamuseve vati zvakakosha kuti hurumende igadzirise mitemo yayo kuti ikwezve vekunze kuti vazotanga mabhizimusi munyika kuti isarambe ichiita sange wacho anoti akafuka jira idzva rinotsva.
Kana tichitadza kuti vanhu vauye munyika vatange mabhizimisi nekuti vanenge vachiti ndikaisa mari yangu muZimbabwe hurumende inogona kutitorera kana inogona kuchinja murao ndokutadza kubudisa mari yangu yaendesa muZimbabwe saka vana vagoya vachika mari muZimbabwe kuri nyika yedu isimukire pamusoro
vabiti vanotiwo hurumende yeZANU-PF haina chido cheugadzirisa zvinhu zviri kunetsa nekuti inongoita kutondomeka kubara kwemazizi
ii hurumende yatadza iyi but what needs to be done ngatitei hurumende itsva whether it's a transitional authority or not tadaro manje tochiita attract mari foreign direct investment inoita kuti makambani avhurike mamines kunyanyanya gold neplatinum tochiita kuti tiise value addition kuna naagriculture kwekwe
panyaya dzekutengeserana Zimbabwe inonyanya kudyidzana neSouth Africa ichiteverwa neSingapore kwozouyawo China
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye varisa chigaro wesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe Vastian Zvorwadza vanoti vamboneswa nemapurisa muguta raHarare nhasi masikati apo mapurisa avakandira maspike pamota yavo achivaudza kuti vabude mumotokari iye asi vaZvorwadza vati varamba vakazvivharira mumotokari yavo vachiti vanga vachityira upenyu hwavo sezvo vagara vachishungurudzwa nemapurisa pamusoro pezvinhu zvisina basa Vanoti vatora chinguva vachiramba kuburuka mota yavo izvo zvazoita kuti mapurisa avasiye. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo nhare dzavo dzanga dzisingadairwe. Asi Mavelas Muhlanganya weStudio 7 abata vaZvorwadza panguva yevanga vakazvivharira motokari yavo vachinzi vabude nemapurisa.
Ndakangopaka pakona pa first na Nelson Mandela just after the traffic light ndakaita park ndapinda isiwa ma spike all around my vehicle ne right police vari kubhenga moto yangu vari kuti ndivhure ma doors ne ma window vari kurova vanhu vachivakanda muchirori che right police ndakwanisa ku capture the vehicle biki yacho ine ma police akanda ma spike pa mota pangu vakandikomberedza mota hombe pane water cannon ne dzimwe mota dzima police ambiri land rover ne bigger truck andina chandiri kuita ndiri kubvawo kwandiri kubva ndichienda kwandiri kuenda this behavior yekuti vari kuita militarize ZRP atisi kuziva kuti vada kurirama kuita sei kuti munyika tinorarama sei I've done nothing and I don't deserve this
muri kufunga kuti chii chaizvo chiri kuitika makandirwa maspike zvaita sei manga muri kumhanyisa mota here manga muri kuenda kunoratidzira here kana kuti muri kuitei
handina zvandiri kuita ndandiri kungobuda paoffice pana ndiri kubuda ndichipinda motikari mangu ndichidriver ndichisvika ndichipula off pana ndikatenga airtime vari kubva vakanda maspike all round pamotikari yangu vari kuti vhura mawindow vhura madoo ini ndabva ndazvikira mukati zvandiri kuzama kuita ndezvekutsvaga runyararo nekuti chandiri kuziva ndechekuti vanhu ava vari kuda kuuya kuti vandikuvadze musi wa25 february gore rapera vakandikuvadza eardrum rangu iye zvinezvi ndakunzwa nezeve imwe chete mugore rimwe chete iroro vakandirova nemabaton sticks mhiri wangu wese unoita chivere misi nenguva inini handisi kuziva kuti mapurisa ezimbabwe ari kuda hondo nevana vezimbabwe here kana kuti vada runyararo chandaa kuda kuti ndizive chekuti chavakandichengetera pano handisi kuziva kuti chii chavada kuti vaite ndikamhangana mhosva yekumapurisa haina kutariswa gore rapera vakandirova vakasingapire nemabaton sticks dzimwe nguva ndichimukira kuchipatara iye zvinezvi vakundiisira maspike vada kundiita sei vakanditora pano ndiri kuda kuti nyika izive kuti zviri kuitwa nemapurisa ezimbabwe hazvina kunaka united nations yakangotarisa chete ko haisi kuonawo here kuti tashungurudzwa muzimbabwe
saka muri kufunga kuita sei
chandakwanisa kuita kufonera malawyers ezimbabwe lawyers for human rights asi havana kukwanisa kudayira mafoni
avanga vari murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaStan Zvorwadza vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare.
Munhau dzedu dzemitambo vanotarisa kubudirira kana kukundikana kwemawarriors veZIFA High Performance Committee vari kuongorora matambiro akaita chikwata ichi kuma 2017 Africa Cup of Nations Finals kuGabon kuti vaone kuti murairidzi wemawarriors vaKalisto Pasua vanokodzera here kuramba vari panyanga kana kuti vadzingwe basa asi veruzhinji vanoti Pasua ngarambe ari pabasa Mutori wedu wenhau dzemitambo Mike Okariati anotipanya inotevera.
Sachigaro weZIFA High Performance Committee vaOmega Sibanda, avo vanove zvekare mutevedzeri wemutungamiri weZIFA, vanoti sangano ravo riri kuongorora gwaro rakabva kuna Pasua kuti zvakafamba sei kuGabon vasati vabuda nechisungo chekuti murairidzi uyu anoramba ari panyanga here kana kuti kwete. Vasibanda, avo vaitungamira chikwata cheZimbabwe kuAfrica Cup of Nations vanoti komiti yavo iri kutarisa zvekare zvavakaona ivo kubva kumakundano aya kuti vabude nechisungo chakasimba neramangwana remaWarriors. Imwe nhengo yekomiti yeZifa High Performance iyoyi vasande chidzambwa svondo rapera vakati veZifa vanofarira kutsvaga murairidzi wekunze kwenyika kuti auye kuzobatsira Pasua mukuita basa rake sezvo zvakabuda kuGabon zvisina kufadza. Izvi zvakatsinhirwawo nemwe nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vatongesai matapure avo vanoti Pasua anorasika zvekuti yave nguva yekumuzorodza kubva mumaWarriors.
Pasua ka arurasika mbijana uya Pasua ngaarove basi Pasua ngambozorora mbijana.
Asi vakawandisa vari kuti veZifa High Performance Committee vanofanira kusiya Pasua ari panyanga kusvika ma-2019 Africa Cup of Nations apera vachiti ivo hapana chaakatadza ku-2017 Nations Cup asi kuti chikwata chese chinokundwa mukutamba nezvimwe zvikwata. VaAndrea Ruvengo avo vanoti vanofarira chete chikwata chemaWarriors vanoti semaonero avo Pasua haana kukundikana.
Gona akagona agona kudyiwa kunowanika mubhora yazozi bhora kana chingo vapinda mubhora munowanika kuita sei kuhwina nekuluza yazozi apa pachakadyiwa apa ungoti kutapa taitamba bhati chakadyiwa tasangana neshashawo bhati zvekudyiwa kungemu zvinowanika.
Zimbabwe yaive mugungano rimwe chete neSenegal, Tunisia pamwe neAlgeria umo vakabuda nepoint imwe chete mushure mekuita mangange 2-2 neAlgeria pamwe nekurohwa 2-0 neSenegal, 4-2 neTunisia. Mumwe muteveri wenhabvu vaKnowledge Chikati vanoti maWarriors akatamba zvakanaka asi kungoti gungano ravaive vari raive rakaoma vachiti ivo Pasua ngaarambe aripo.
Haana kutadza asi kuti gurupu ratatiri isusu ranga rinewo nyika dzakaoma akanomomiramirawo akawanawo draw nyangwe akaluzawo mamwe games akatambwa achona akasara to achona but ndoti nyika rizopasawo ngaarambe aripo.
Muteveri weDynamos vaClement Mudavanhu vanoti havasi kutarisa zvakaitika kuGabon sezvo kanga kari kekutanga kaPasua kuenda kumakundano epamusorosoro akadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mapato eMDCT neZANU-PF oyambira nhengo dzavo kuti dzimbomira kutsvaga rutsigiro sezvo zvirongwa zvekuita izvi zvisati zvaparurwa.
Sangano reNational AIDS Council roita chirongwa chekuvheneka ropa kana rine utachiwana weHIV munguva dzemanheru sezvo vanhu vari kuswera vari kumabasa muswero wose wozuva.
Vatsigiri venhabvu vanoti vanoda kuti Callisto Pasua arambe ari murairidzi wechikwata chemaWarriors.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Musakangana kuti munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder raWiste kukubva na 7 PM kusvika na 9 PM. Anokuoneka nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande.